Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechishanu chikumi 7 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende vapiwa nedare mukana wekubhadhara chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inenge yave nemari yayo gore rino risati rapera. Mutumbi wemurume akapfurwa akafa mwedzi wapera watadza kutakurwa nhasi kuitira kuti unoradzikwa nepamusana pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo shanu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa mwedzi wapera dzichipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kuMaldives dzapiwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara chiuru chemaRTGS dollars pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitura mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nevasungwa ava vanoti vatatenda mombeyarara vesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vaNyasha Frank Mpahlo vesangano reAmnesty International Zimbabwe, vaGamuchirai Mukura vesangano reCommunity Tolerance and Development, pamwe namuzvare Farirai Gumbo Nzvanda vesangano reRosaria Trust, mutongi wedare vatawanda Chitapi vabvumburudza nyaya yehurumende vachiti hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzevanhu zvikuru sei mapurisa paanosunga vanhu. Vachitapi vashora mapurisa nekupamba makombiyuta nembozhanhare dzevasungwa isina magwaro anovabvumidza kuita izvi, uye nekutadza kuudza vasungwa chikonzero chekuvasunga panguva yavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo. Mutongi ati kunyange hazvo vasungwa vasina kukumbira dare kuti riture kuti masungirwo avakaitwa ari kunze kwemitemo, vasungwa vane mukana wokuendesa hurumende kumatare kuti varipwe. Vachitapi vati vasungwa ava vabhadhare chiuru chimwe chete chemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso, uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa ari pedyo nekero dzavakanyoresa kudare. Vachitapi vatiwo hapana humbo hungavhiringidzwe nevasungwa sezvo vakatorerwa mbozhanhare dzavo pamwe nemakombiyuta panguva yavakasungwa, sezvo zvinhu izvi zviri mumaoko ehurumende, zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaJeremiah Bhamu.
Makondishenzi apiwa ndeyekuti mumwe nemumwe wavo abhadhare machuru chamadhora emuno muZimbabwe. Mumwe nemumwe wavo agare pakero yaakapa mapurisa kundo pachanga achigara. Zvakare vasavhiringidze vafakazi vachauya kuzonzwa nyaya iyi, kana kuvhiringidza umbowo huchazoturikwa pamberi pedare.
Vabhamo vati vafara zvikuru nemukana wapiwa vasungwa ava kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amai Rose Hanzi, vati vafara nezvaturwa nedare panyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu, vakati mapurisa anofanira kuona kuti atevedzerawo zviri mubumbiro remitemo mukuita basa rawo. Zvichakadai, chikumbiro chevamwe varwiri vekodzero dzevanhu vaviri avo vanoti muzvare Stabile Dewa naamai Rita Nyampinga avo vari kupomerwa mhosva imwe cheteyo chekuti vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso chakatarisirwa kunzwikwa nemuvhuro mudare repamusoro. Hurumende inoti vasungwa vese ava vakapinda musangano kuMaldives wakarongwa nerimwe sangano rekuSerbia rinorwira kodzero dzevanhu rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Kwainoti vasungwa ava vakadzidziswa zvekupandukira hurumende vashandisa futi diki nzira dzekutiza nadzo kusungwa munguva yekuratidzira pamwe nekuita zvechitororo. Asi vasungwa ava vanoti havana mhosva yavakapara vachiti musangano wavakapinda waive wakanangana nekurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inge yave nedhora remuZimbabwe gore rino risati rapera. VaMnangagwa vataura mashoko aya apo vange vachibatsira mukuchenesa nzvimbo yeSouthly muHarare. Vatiwo hurumende yagadzira zvirongwa zvichaita kuti Zimbabwe ive nemari yayo, nekuti nyika haingabudiriri kana ichishandisa mari yekune dzimwe nyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati izvi hazvisi kuzoitika gore rino nekuti pane zvinji zvinofanira kuitwa Zimbabwe isati yaparura mari yayo itsva. Dr. Kanyenze vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanhu havana chivimbo nemabhanga uye nehurumende, nekuti Zimbabwe payakamboita mari yayo vanhu vakarasikirwa nemari dzavo.
Hurumende yakasowimbisa vanhu kuti havaunzi mari yemuZimbabwe kusvikira upfumi hwenyika hwagadzikana. Zvakare muchayeuka kuti vana vemuZimbabwe vanoshushikana chose mukangotaura nenyaya yemari yemuno, nokuti mari yemuno inonetsa, nokuti nguva dza2007-2008 vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawanda chose. Saka naizvozvo hapana kuvimbikana nemari yemuno muZimbabwe. Vanhu vemuno havavimbi nemabhanga, havavimbi zvakare nekuda kwekutaurwa kwenyaya iyi, nokuti zvinovarangaridza zvakaitika muna 2007-2008. Ndosaka hurumende yanga ichitaura kuti haiunzi mari yemuZimbabwe vasati vanyatsogadzirisa zvinhu pawane kuvimbika nemabhanga.
Iko kugadzirira kuti pauye mari yemuZimbabwe kungatora nguva yakadini?
Inoenderana nokugona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika isu pachedu. Tikagona kukurumidza kuunganidza mari yatachitaura iyayi inodzikamisa mari iyoyo inonzi muchirungu foreign exchange reserves, ndo zvinofanira kunge zvichiita, ndo zvinoratidza kuti magadzirira kuti mugashire mari yemuZimbabwe. Zvakare zvinofanira kunge zvichienderana nokubata kuti vanhu vemuZimbabwe vange vaine vimbiso nemari yavo yemuZimbabwe. Saka zvinotoda kuti tiite zvinhu zvinopa vimbiso kunu vanhu kuti mari yavo inenge yakachengeteka kana tichishandisa maZimbabwe dhola. Hatichadzokeri zvakare kwatanga tichingoita kuya kwekungopfinda mari pamari yacho isina kutsigirwa nechinhu. Saka zvinotoda kuti mutange mataurirana nevanhu, mutange maita inonzi muchirungu nation building measures, zvinhu zvinodiwa kuti vanhu vave nevimbo, vave netarisiro yekuti mari iyi imari ingashandiswe, imari ingaite kuti vachengeteze pfuma yavo mairi. Pari zvino hapana vimbiso iyoyo.
Avo vanga vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ichamboenderera mberi sezvo musangano pakati pehurumende yeZimbabwe neSouth Africa panyaya yekuti Zimbabwe ikwereteswe mamwe magetsi nenyika iyi, uyo wange uchifanira kuitwa svondo rino wambomiswa sezvo kwave negurukota idzva rezvemhando dzemoto kuSouth Africa, iro rati rinoda kanguva kekumbofema. VaGwede Mantashe ndivo vave gurukota rezviwanikwa nemhando dzemoto kuSouth Africa. ZESA ine chikwereti kuMozambique neSouth Africa chinosvika mamiriyoni makumi masere emadhora. Reserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kuedza kubatsira ZESA kuti ibhadhare imwe mari pachikwereti chemamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kuEscom. Eskom yave nemakore ichitadza kubhadharwa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu aya nezesa, izvo zvakapa kuti imire kutengesera Zimbabwe mamwe magetsi. Ukuwo kambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company iri pasi pezesa inotiwo makurukota ehurumende, makanzuru, mapazi ehurumende nevanhuwo zvavo vane chikwereti chakakurisa kuzesa chave kutadza kuti zesa iwane mari yekutenga mamwe magetsi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi.
Chokwadi, famba nemisangano tantine timu angaichi fana wanasangana newe Eskom kutiti taure nyaya dze kutiti badare mazo ita chikumbiro so kutiti mbomira mkuza watika pangkune na elections manje manje una minister mnyoani saka kutiti mbombom kana ambo ona kuti minister ya kamira heini mboze ya onya edu mazo ita watu maofficial za wasangane wako taura
asika apani chikwere tichanga chiri ipo Zimbabwe ine mari yairi kubhadhara here kana kuti muri kuda kuti mutaurirane mutsvage chimwe chikwereti zviri kufamba sei?
Nyaya dzekugadzirwa kwemasimba emagetsi nyika dzinotyidzana mugarira kuti tenge tichikumbirana tichimbokwereteserana tichitengeserana saka pane mari yatofanira kuti tibhadhare ndozvatoda kuti vanoona kutauriranawo nemamwe arrangements ekuti tingarambe tichibatsirana sei.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe, chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyangwe chakati makurukota ose ane chikwereti che 5 million zveshuva shuva vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion handizvo zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana ene neruzhinjiwo rwevanhu saka chikumbiro kuti tese tibhadhare mari dzedu kuti vatambe tine magetsi.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura vari parunare muHarare. Mutumbi wemurume akapfurwa akafa kuminda yemangoda mwedzi wapera watadza kutakurwa nhasi kuitira kuti unoradzikwa mangwana kumusha kwake kubwera nepamusana pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Mutumbi wava Terence Masendeke uyo waongororwa nhasi nachiremba akasarudzwa nemhuri yavo wanga uchifanira kutakurwa nhasi nemapurisa asi izvakona sezvo mafuta anzi ari kunetsa kuwana. Mutauriri wemhuri yemufi uye vari baba mudiki vake vaRichard Masendeke vanoti ongororo yaitwa yaburitsa pachena kuti mwana wavo akapfuurwa nemabara epfuti. VaMasendeke vanotiwo vanga vaudzwa kuti mapurisa achatakura mutumbi wake kuitira kuti unoradzikwa asi kusvika pari zvino hapana chati chaitika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Hongu kwazobudirira nhasi kwaitwa kukaburitsa pachena kuti akafa nekupfurwa.
Vari kuti akapfurwa zvakadii paongororo yaburitswa?
Paongororo yakaitwa iri kuratidza kuti akapfurwa vandingati muchirungu at least two times.
Mabaraya angari panhengo ipi chaiye pamiri payaonekwa nanachiremba vaongorora mutumbi wemwana?
Mabara akaburitswa, rimwe rakaburitswa pagumbo, maviri anonzi akaburitswa pachipfuva pamoyo.
Saka urongwa hwokuradzikwa kwemutumbi wemwana hwakamira sei?
Urongwa anga achifanira kuti anoradzikwa mangwana, tinokwatire kuti anoradzikwa mangwana, asi hurumende yakamuunza kuno kuparire nyatwa vanga vachipa chikonzero chekuti havachina fuel yekuti adzokere ikoko. Saka semhuri pari zvino hatizive kuti vanoiwana nguvai, asi vamwe vanhu vatodzika kutofanira kutonochera guva racho kumusha.
Vakuudzai kuti vachange vachitakura mutumbi wemwana ndiani chaizvo?
Mapurisa.
vachiti varuda kunoendesa kumusha.
Wanga uchinzi kunofa nekondishona ya wava hautakodzeri kudzokera uchinopinda zvekare mumochari nekuti waipa wakutongonanga kutonoradzikwa sikei.
Tambotaura naminista kana kuti gurukota rinoona nezvemukati rinova gurukota rinoona nezvemapurisa vari kuti izvo mhuri yekwamasendeke haina kumbofa yakasvika kwavari nechichemo ichi. Mungati tsananguro zvakamira sei?
Munogona kutevedza kumatare mugowana nyaya iriko kumatare yakatopinda ndosaka nhasi kwazokwanisa kuitwa pathology na second doctor wefamily ndosaka zvabudirira nekuti havaigona kungoenda vasina mvumo yekubva kutare.
Munyaya iri mumatare iyi makaisawo here zita raminista wehome affairs vake nematema?
Ndinotenda zvikuru kwazvo kuti mumapepa akafailiwa zvirimo zvese vakuru vemapurisa ndo vakanga vachitova imomo semarespondent inini ndiri applicant.
Hurumende ikakundikana kubatsirai nhasi tikutoona kuti nguva yatopfuura yevamasendeke muchatora matanho api?
Tinotarisira kuti havangakundikani nekuti ndipo patatarisira ipapo pa24 days dzose dzapfuura idzi taexhausta kana kutapedza zvose zvakanga tiinazvo mukumhanyamhanya kuti mitundu itwe zvaungaitwa tikwanise kuradzika. Saka ivo ndivanga vaine responsibility yekungonoudzorera kumanika lane sezvazvinofanira kuva nekuuya kwavakaita nawo.
Saka mutumbi wemufi uyu uri kunovigirwa kupi chaiko?
Uri kunovigirwa kubwuyera kwanyashanu kwajori.
Mutauriri wemhuri yekwamasendeke uye vari baba mudiki vemufi vaRichard Masendeke vachitaura vari parunare muHarare naRichoto westudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mutumbi wemufi uchatakurwa rini sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mamwe mapurisa ari kuziva zviri kuitika anoti ichokwadi kuti dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari ndiro ramisa zvinhu zvose. Mapurisa aya anotiwo amirira kunzwawo kubva kuvakuru vavo kuti nyaya iyi yofambiswa sei. Ukuwo gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richaita zvose zvinenge zvanzi nedare zviitwe. Paramende nhasi yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuumba bazi richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill. Veruzhinji vachiti bazi iri rinofanira kupa mikana yakafanana kune vemabhizimisi vemuno nekunze, pamwe nekuti makambani ese ekunze anofanira kupa zvimwe zvikamu zvavo kuzvizvarwa zvemuZimbabwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakapinda mimisangano yange yakarongwa nemakomiti eparamende anoona nezvemabhizimisi nemaindustry pamwe nekuzvidzana nedzimwe nyika mumatunhu akawanda munyika vakati zvakakosha kuti pave nebazi rehurumende reZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA. Asi vanoti bazi iri harifaniri kuve pasi pemakurukota ehurumende vachiti ane uori uye ndiwo anotadzisa vekunze kuzosima mari yavo munyika. Vakatiwo zvakakosha kuti vanoshanda mubazi iri varemekedze vano kuzosima mari munyika vachiti pari zvino vashandi vazhinji vehurumende nebazi reZimbabwe Investment Center vanobata vemabhizimisi neseri kweruoko zvinoita kuti vapedzisere vaenda kune dzimwe nyika. Vamwe vakapinda mumusangano wemuHarare vaPaddington Japa vesangano reZimbabwe Confederation of Equal Opportunities vanoti ZIDA inofanirawo kupa mukana wakaenzana kune vemabhizimisi vemuno vachiti zviri kuitwa nehurumende zvekuti Zimbabwe is open for business zvinenge zvinokurudzira vekunze chete.
Hakuna zvakadaro kana president wedu tikuti zvavakaita ndofunga aiwa apa hazvinyatsofambe zvakanaka, but sokuti isusu tikapa 100% ko isusu semaZimbabwenzi tichawana chii? Nyika ino ndofunga muri kuona nyika yapera nekumainwa nevari kumaina, mainvestors ari kumaina, vari kusiya mazikomba kwese, havasi kuvhara mazikomba asi vane mari yekuvhara makomba aya. Saka mombe dzedu hadzisina pekufura, ivhu redu riri kuparadzwa pasina pekurima nemamining activities. Saka tiri kuti kwete nyaya 100% haiite.
VaJapaJapa vanoti makambani anochera zvicherwa zvikuru sei anobva kuChina ari kuparadza nharaunda dzaanoshandira. Vanogara munharaunda idzi vasina chavanowana. Vanoti nekuda kwaizvozvo panofanira kuva nemubatanidzwa nemakambani aya kuti vanhu vemuno vabatsirikane kubva pazviwanikwa zvemuno.
Saka tiri kuti isusu pane aroda kuya kuzoita mining muzimbabwe percentage tikuda 51 for foreign investor then 49 for a local investor kana yakadaro yakanaka iyo
mozvina business Philip Chabata vanoti zvakakosha kuti vanhu vemuno vapiwo zvimwe zvikamu zvemakambani kunze anenge auya kuzoshandira muno kuti vasarambe vari vashandi chete
tipewo kuti tisarona zvo kuti tione kuti kana kana tiri vanhu tiri pa area pedu vanhu vaya kuzomaina ipapo tinoziva kuti havakaya kuzonobvuma kuti vanhu vamaine kuti ruze ireyo kana chimboro riri kurima ivachimaina tichibenefitawo from muti zvivigwa ipapo kuti kuti maina anobva auya nesimba rokuti inini ndebva ndashaya chi ndobva ndashaya
vange vachitungamira chimwe chikwata chainzwa pfungwa dzevanhu kumatunhu eManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East neHarare vaJoshua Sako vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda munyika vanoshushikana kuti zvinotora nguva kana munhu achida kusima mari sezvo achifamba kumapazi akawanda ehurumende uye zvichabatsira zvakanyanya kana bhiri rikave mutemo.
Nyaya dzekuti mainvestors chero maforeign investors ngavawanewo zvakafanana nezvinowanikwa nemaloka investors nyaya dzeownership resources kutiwo chero mainvestors vachiuya vene vezimbabwe vanofanira kunge vachionekwa vainewo zvavanowana kubva pamaresources avo tisaona sekuti zvinhu zvinongobuda munyika zvichibenefita dzimwe nyika asi zvenyaya yekuti nyika inoda kufambira mberi saka mitemo yedu ionekwe ichiita kuti vanhu vachipinda munyika muno vapinde vakasununguka kana vainvesta vazokwanisa kutora mari dzavo
vasako vanoti chasara kuti makomiti avo azeye zvakabuda misangano yese votura gwaro ravo kupara mende negurukota rezvemabhizimisi nemaindastry vamangaliso Ndlovu. VaNdlovu vanotarisirwawo kupinzawo zvimwe zvabva kuvanhu bhiri iri risati rapasiswa neparamende kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Nengo dze Broad Alliance Against Sanctions dzasvitsa mazuva makumi manomwe nerimwe dzichiratidzira panze pemuzinda weAmerica muHarare dzichiti dzichabva panzvimbo iyi kana America yabvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varatidziri ava vakatovaka misasa inosanganisira imba yekuzvibatsira nepekugesera. Mumwe wavo vavengesa imba yago vanoti vakatosiya mabasa emaoko avaita kuti vazoratidza kunyunyuta kwavo. Vaimba yago vanoti kunyange hazvo mazuva awanda vachiratidzira hazvivadzoreri shure nekuti vane tarisiro yekuti zvirango zveupfumi izvi zvichabviswa chete. Vaimba yago vatiwo kupindura kwedzimwe nyika dzakadai sechina dzichishoropodza zvirango izvi zvinovanyevenutsa mwoyo.
Chokwadi tichiri panapa paamerican embassy nhau yedu ndiyo yatirikuendera mberi nayo yekuti isusu masanctions anofanira kubviswa unconditional akaimpozwa neamerica endi tiri kutozvinzwisisa kuti karamba tiri panapa zvese zvichafamba zvakanaka. Tiri kuzviona mafambiro zviri kuita even kumanewspapers kwatinenge tichingoonawo dzimwe nyika dzakaita sana china nana india dziri kupindirawo panhau yekuti no masanctions akaimpozwa pazimbabwe they are illegal and should be removed and uplifted. It's now high time they should do so.
Amai Rasho Kamangira vanoti ivo vakabva kuMashonaland Central kuzobatana nevamwe. Amai Kamangira vanoti vanofungidzira kuti utungamiriri hwenyika huri kutadza kufamba zvakanaka nekuda kwekuvhiringidzwa kuri kuitwa upfumi nezvirango.
Tinongotikuoma kubva kuoma kwakatanga kuita zvinhu. Masanctions akagara akatitsikirira isusu maZimbabweans. Saka tinotongoti kudhura kwakuita zvinhu, kuderera kwakuita ikonomi yedu, kusagadzikana kwakaita zvinhu muno munyika zvisina kumira zvakanaka. Tinongozvibatanidza kuti masanctions atakatemerwa naAmerica. That's why we are here paAmerican Embassy. Takati isusu regai tinogara pamuzinda pavo, vakaona kutambudzika kwatiri kuita, vanokwanisa kunzwa tsitsi kuti dai tabvisawo masanctions atakatemera nyika yese.
Izvi zvatsigirwawo naamai Rosa Musonza vachitiwo zvirango izvi zviri kutadzisa makambani ari munyika kushanda zvakanaka. Amai Musonza avo vati vanobva kuchitungwiza vatsidza kuti havazobvi pamuzinda weAmerica zvirango zvisina kubviswa.
Chakandisunda kuti ndiwe pano nauti ne 70 days tiri pano kuoma kweupenyu hwemuzimbabwe. Muzimbabwe maoma hamuna makambanis ari kuvharwa nenhau yemasanctions. Mabasa hakuna, Saka chatiita kuti tigare pano 70 days inyaya kuti titi masanctions ngaabve.
Pano gezerwa nevaratidziri ava pakatosvinga mvura ine tsvina izvo zvinogona kuva njodzi kuutano hwavo. Mutauriri weAmerica muZimbabwe amai Stacy Lomba vanoti ikodzero yevana veZimbabwe yekuungana vachiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chasvika muNigeria umo chiine mutambo wekuedzana simba nenyika iyi pamberi pemakundano e2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Muraridzi weMawarriors Sunday Chidzambwa akasimuka nezuro nevatambi gumi nevasere akananga kuEgypt asi achidarika nekuStephen Keshi Stadium kuNigeria. Uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana masimba nemasuper eagles mangwana. Mawarriors achasimuka muNigeria nemuvhuro achienda kuEgypt kure kuitirwa makwikwi eAfcon. Vasvika kuEgypt, vakomana veZimbabwe vachaedzana masimba nechikwata cheTanzania sekutaura kwemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo.
Maassistant nemamwe maplayers anosvikawo joina the full team kuNigeria. Mutswa 9 then vozosimuka kuNigeria mutswa 10 vakuenda kuEgypt. But ndofunga tichazotamba zvedu etraining neTanzania.
Vakamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Unoziva gepi riripo pakati pevanonzi vanogona vacho muAfrica nemateams anonzi madika akaita kunge isusu radzikira. Zvekuti AFCON yegore rino ndotarisira kuti munhu wese ane mukana wokuitora including us as Zimbabwe tine mukana wokutosvika kumafinals ikoko.
Chidzambwa akatakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Kama Billiard, Mabelas Nakamba, Evans Rusike, Ovid Karuru, Tine Jadebe, Masha Omunetsi, Tino Kadewere, George Chigova, Tendai Darikwa, Alec Mdimu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi pamutambo weAfcon. Mongorori wemutambo wenhabvu vachawanda tafire nyika vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatambi vese vatamba vakabatana kwenguva refu.
Musona of course asi kunyatsotamba matambiro atichida Nakamba nyangwe akakona naona coach vake asi I think vari motivated enough. Saka vachatongotamba vari motivated whether vangu vachitamba maclub kwao kana vasingatamba maclub kwao.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti kwezvino. Saka tinotarisira kuti chitamba chikwata ichi chinokwanisa kukunda.
Zvichakadaro, makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yada neFC Platinum zvine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika cheMawarriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende vapiwa nedare mukana wekubhadhara chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inenge yave nemari yayo gore rino risati rapera. Tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeSindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba waphezulu we-High Court uvumele abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuthi bahlawule isibambiso sebheyo.
Iqiniso yokuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Afrika bale mali yabo, impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa-ke kuqakatheke ukuthi nxabe khona wemali ezakuza entsha, befanele baqinise babophe ziqine ku-industry.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe liza kuba le mali entsha lonyaka, umnyaka lo ungapheli. Kambe lokho kungafezeka na? Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo usehlaphi Mthombeni odabuka indaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court namhla uvumile isicelo sokukhulula ngemali yesibambiso yebail abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Abahlanu laba ngabanye babalwela ilungelo loluntu abayisikhombisa ababikwa baphatheka emhlanganweni kwele Maldives. Babalisa uFarirai Gumbonzwanda, uGamuchirai Makura, George Makoni, Frank Nyasha Mpahlo, Lotatenda Mombeyarara. Umahluli uthi akulazizathu eziqinileyo ezokuthi beqhubeke bevalelwe entolongweni bengakhululwa. Kufanele behlawule amadola ayinkulungwane munye ngamunye, bayezibika emapholiseni insuku zonke, behlale emakhelini abawaphe umthethwandaba, njalo bengaphazamisi ukuphenywa kwalolu daba. Igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Jeremiah Bhamu uchasisa ukuthi kungani uNkosazana Sithabile Tewa lo Rithanya Mupinga ababotshwa ngemva kwabanye babo bengaphiwanga imvumo yokukhululwa namuhla ngebail.
The other two who left their bail application determined on Monday. It was filed separately since they were arrested subsequently. They'll be headed the same court but before a different judge.
Uthi bazakwaziswa ngomvulo ukuthi bayakhululwa na kumbe hayi ngebail phambi komunye umahluli. Ukubotshwa kwalaba kwathukuthelisa iningi labalwela ilungelo loluntu lamanye amazwe abethula imbiko ehlukeneyo besithi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo loluntu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusiyaphela umnyaka kuza kuba sekule mali entsha eZimbabwe. Ukhulume lokhu namhla embuthanweni wokuhlanza idolobho leHarare eSouthley. Umnangagwa uthe nxa kungasasungulwanga le mali, eyinye eyakwamanye amazwe iyabe ingasathengi lutho ngaphandle kokuthi ithengiswe ibe yimali yeZimbabwe. Iningi liyasola lelinyathelo, njalo ingcwethi kwezemnotho zithi ngabe ilizwe liyasebenzisa imali yohlobo lwamarand eSouth Africa ngoba enye imali iza kuwa isisindo icine ingasathengi lutho. UChris Kande weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi wamukele njani lumbiko wokusungula imali entsha.
Ya, lami ngizengisethula ngoba babevele bengabantu ababesithi akula mali ezangena kathesi. nxa ibhondi leyo isitula lokhu elisebenza lonto kusebenza wonke. Kodwa mbona ngathi sebesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama. So kuqakathekile ukuthi bathathe yona i-advice yokuthi kufanele kube le mali eyodwa, kumbe bagcina yona i-US dollar, kumbe baba le imali, ngoba kungaba lokho kuxotshana kuyagcina vele imali engela ephephukayo, amabhondi esephambaniseka. Kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo. Sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-Reserve Bank baziphethe yini, ngoba yikho kuphambaniseka khonokho.
Nxa kungaba le mali yeZimbabwe entsha ingagcina isuswa o-zero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala.
Ye, iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa ye, kuqakatheke ukuthi nxa bekhona imali ezakuza entsha, sifanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona. Ukusinda kwemali eyalapha kuya ukuthi yona i-Reserve Bank, ibhenki enkulu, uGono wayedinda imali ezanokuclear esithi i-senorage ngesikhiwa. Nxa lo ubaba khona lo Dr. Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana le mpahla ezikhona elizweni lo mnotho welizwe, imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuhlungisiswe. Sikhole ukuthi udokotela uMthuli Ncube professor laye uzabe khona encedisa, kodwa i-risk kodwa akwenziwe.
Manje ngokubona kwakho bathembeni?
Yabona fowethu, akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo. Singaze sikhangelisise abantu irandi ihlala liphetshulwa yi-US dollar, kodwa okhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks, i-Reserve Bank, lathi thina oZulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona. Yikho i-Reserve Bank eba le-monetary policy, bafanele babe le-discipline. Kuthiwa kube inflation targeting e-South Africa, umsebenzi we-Reserve Bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Abenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions bathi lokho behlala bucwadlana leguma elilesigodlo sama-ofisi omeli wemelika eZimbabwe njengendlela yokutshengisela ngenjongo yokufuqa uhulumende walelo lizwe ukuthi ethule izijeziso zomnotho ayezethesa inkokheli yebandla leZANU-PF eziyingxenye kahulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwa enye inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago. Kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izidera le esefakelwa iAmerica sifananisa le-cyclone Idai esike sahlangana layo. Yikho libona abantwana bethwele amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone Zidera, ngoba izidera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu. Ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi, izimfa eziningi, imikhuhlane eminingi, lokunye okuningi osekulethwe yilawa ma-sanctions. So sithina njengabantwana beZimbabwe, ubuyanini ngobuningi benu, libuye lizobambana lathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhitshwe ukuthi mina lawe sikwanise ukuhlala kuhle elizweni lethu.
Ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha kuyonale iviki esingena kiyo.
Sikhuluma kanje silungiselele ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe-America i-petition ebesiyibhala kusukisela ngelanga lakuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. I-petition le esikhangelele ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sibe sikhuluma labo, sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalisa ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi, njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions. Kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe ama-sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abemelika.
Sike sabona ngenyanga ezidluleyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama-sanctions, kodwa asikezi ukuthi kulento ehlukeneyo. So amboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwelemelika loba kuqanda kanjani, loba kuchisa kanjani, loba izulu liyana, yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama-sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho, akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami kusiza ukuchitha isikhathi, ngoba iAmerica inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe, njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo, nothi lo khona wathesa wenza into wenza umathanda nje. So iAmerica loba ungayithini, yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe kuze kubonakale. So mbona ngani bazawawesta ixesha, loba nje sibabonga ngokuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kwimikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwelemelika usebenza njani.
Lokhu nje kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani, njalo indaba yama-sanction isebenza njani, ngabakwazi njalo ngabakuzwisisi, ngoba ukuyakhempa ngase-embassy akungeke kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla zehofisini yommeli weMelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lamankampani akhe. Kodwa elemelika liqina ke lokuthi makuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa eleZimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZIDERA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlelo Live Talk lamuhla sizanika ithuba linabalaleli bethu lokuthi litsho imbono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lezomnotho, okwephula kwelungelo loluntu, lezombusazwe. Lingasithumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abeqembu labamhlophe abahlala kwele South Africa abazibiza ngokuthi ngama-Suidlanders bezithi ngamakholwa esiKristu bathi lelo lizwe lisengozini yokuqhamuka kwempi phakathi kwabamhlophe labensundu. Lanxa kodlule iminyaka engamashumi amabili lelo lizwe lathola uzibuse embusweni wamabhunu, abakahulumende weSouth Africa bathi abamhlophe laba lokhe bele ngqondo yayizolo, akulambi enjalo engaqhamuka. Inhloko kahulumende yakwele Bhilithani unkosakazi Theresa May wehlule esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla le-Conservative Party namhla ukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sakhe kuzaqala ngeviki ezayo. UMay uzaqhubeka inhloko kahulumende kuze kukhethe lo azadedela kuye. Kulomcimbi wokuveza inkosi yamaNdebele umnumzana Bolelani Lobhengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo enkundleni yeBerea Park. Ukuzabe kudliwa njalo kunathwa utshwala besintu emcimbini lo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umcimbi, umnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, othi bakubone kubalulekile ukuthi bayiveze eBerea inkosi ngoba yikho okulezizalwane zeZimbabwe eziningi, ikakhulu abasakhulayo.
lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alec Goshen Park, kodwa-ke idume ngokuthi iBerea Park. Sibone kufanele ukuthi siyenzeke lapho ngoba isizwe esiningi esikamthakazi sibulele elaseHebrew, Berea nakuboyiveli lapha. Sikunanzelele ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Ingakho siye sananzelela ukuthi inkosi uma ngabe ibiza indizo yayo ayibi nje lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka engamelikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe eBritish South Africa Company laphana ngo-1893. Sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini, lenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe. Itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kubo ngabamasiko ikakhulu. Sinxusile amakhosi asemandebeleni ngasempumalanga. Nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo. Esinethemba lokuthi nabanye zakwethu esisebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazokube khona bezothamela lo mcimbi okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthwakazi nalapha e-South Africa. Kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sigqiseleka amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo. Ngiyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi lo umcimbi wamasiko sicela ukuthi isizwe sivunule bezavela phambi kwesilo bevunule. Amaqembu ezepolitiki siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoke izimpahla zepolitiki, bagqoke izinto zesintu ngoba inkosi ngeyesizwe sonke.
Lo mnumzana Sidumo Yandeni Sikhosana, omunye wabaqoqe umcimbi wokuveza inkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSoweto kwele South Africa. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders lizadibana leleyada kusasa ngomgqibelo. Kodwa abaqeqeshi balo bona sebevele sebecabanga ngomdlalo wabo leqembu leDynamos kuviki yetshumi lambili yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intathe zindaba ithezemdlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe kulabadlali bakhe asebatshengiswa ikhasi elilombala olithanga kabili emidlalweni eseyadlulayo, njalo labo abalakho ukubaphumuza bengaphatheki emdlalweni wabo leqembu leyada. UNdlovu uthe lokhu baza kwenza ngoba befuna laba badlali ukuba babe yingxenye yeqembu labo mhla bedlala leli qembu leDynamos.
Akusikho ukuthi iqembu leyada siyalidelela, kodwa lani liyakwazi ukuqakatheka komdlalo wethu leqembu leDynamos. Kulisiko kumele sililandele ukuba umdlalo wethu leqembu leDynamos uvusa amadlabuzane, yikho-ke kumele iqembu lethu libe liqinisaka ngalolo suku.
Abadlali abalakho ukuphunyuzwa ngumadinda labasekeli bakhe ngabagoqela umgadli uPrince Dube kanye labadlali benkabeni yenkundla uNqobisi Jamazuku kanye loAdrian Sila. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leRentals lizemukela eleCape United ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChicken Indies adlala leleHarare City ngaseLuveve. Iqembu lezeBC Caribs lizadibana leleChapungu ngaseNyamunga, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizanqikelana leleFC Platinum ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leTel 1 lizemukela leBlack Rhinos ngaseLuveve. Iqembu wange lizadlala lele Triangle ngaseColliery. Iqembu leMshowane Stars lizadibana lele Bulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leDynamos lizadlala lele Manyika Diamonds ngaseRofaro. Premier Soccer League isikhuphe umbiko owazisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngokukhwezwa kwemali osokungenwa ngayo enkundleni. Labo abafuna ukuhlala lapho kungela mthunzi khona kumele behlukane lamadola alichumi yawohlobo le-RTGS. Labo abafuna ukuhlala ku-VIP kumele behlukane lamachumi amabili amadola ohlobo le-RTGS. Ikanti labo abafuna ukuhlala lapho kuhlala khona ingamla ku-VVIP kumele behlukane lamadola angamachumi amahlanu ohlobo lwe-RTGS. Kolunye udaba olumana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizaphatheka kumidlalo emibili kusasa, njengoba kule qembu lizadlala umdlalo wokuzwana amandla leNigeria khona leNigeria. Kuthi elinye iqembu lizadlala umdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano walonyaka weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa. Iqembu lizadlala leNigeria libunjwa ngabadlali abamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi laseAfrica ozaqhutshelwa elizweni laseGibhithe. Kuqembu elizadlala kusasa kwele South Africa kulabadlali abane ababalisa uThabani Kamsoko, Elvis Chipezese, uThafazwa Kuthinyu kanye loRonald Kufumbidzai abazalandela labo baseNigeria. Lapho iqembu leZimbabwe lizaqhubeka khona lisenza amalungiselelo alo phambilini kokuba libhekise amabombo kwele Gibhithe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka entaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Sehlaphi ngumculi osedume kakhulu ngokuhlabela imidumo yengoma ezijeneyo. Namhlanje ngixoxa laye sigxile kwezokholo.
Ngazalelwa kobulawayo emanqeleni entaba zinduna. Ngafunda iprimary yami entaba zinduna. Ngasuka ngayeshuruku ngayafunda secondary yami khona ngale ekushinga high school. Ngaphenduka ngaye kobulawayo ngaya ngisiyakwenza amanye ama courses engangiwenza khona ngale.
Wasuka edolobheni lakobulawayo wathuthela eHarare efuna ukuthola amathuba okuba ngumculi wezinga eliphezulu.
Ngaqala ezokuhlabela ngo-2002 ngiyi-backing vocalist kaJakarta. Ngasuka ngo-2004 ngasebenza lo Bishop Olajuwo, ngazosebenza lo Wigman Mthanga, ngasebenza lo Chase Skuza, ngasebenza njalo lo Mkoma Josephati Somanje kuvideo yakhe ekuthiwa nguMagi Mkaranga, ngingumagi Mkaranga. Ngo-2010 ikho lapho ngakhipha khona i-album lami ekuthiwa yinzira yangu indlela yami.
Na abalodumo abamenza waba lomdlandla uhlabela utsho uMamthombeni.
Ngiyithanda imiculo eka Sekurulena Jakarta, lobaba uCharamba, lobaba uThuku, loSisi Christabel. Yibo abantu abangenza ngathakazelela ukuhlabela nami ukuthi nami ngikwanise ukuzimela ngingedwa.
Njengoba isikhathi sesidlule ngumangoye, ilizwi ongalithela kubalaleli bethu labanye abaculi ongakahambi weSehlaphi.
Ngicela ukutshela abanye bami abayenza imusic ukuthi ungadeli, qinisela. Nxa uletalenti lakho lisebenzise njengobana uNkulunkulu uzakuphathisa. Abafunayo ukuthola imusic yami bayayithola eGrama Records, Diamond Music, la ku YouTube. labanye nje ababa befuna ukungifonela bakwazi ukungifonela ku 0775495610.
Usehlaphi uthi loba kunzima kangakanani iqinisela kuzaluma. Nesukuhlelo waza uza Friday silo sehlaphi mthombeni ocula ingoma zomdumo wokholo. Impela sonto eluluduki nilonke igama lomungu eza Jesus Banda lisale.
Usehlaphi Mthombeni odabuka emanxeleni entaba zinduna kodwa icula eseHarare simuzwa ke kuhlelo Woza Friday silo Ezra Jesus Banda we Studio 7. Ayike isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.